Varikukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vaJoe Biden navaDonald Trump vadzoka mukutsvaga rutsigiro zvichitevera gakava ravo rekutanga svondo rapera. Kunetsekana pane dzimwe nguva kwavaBiden mugakava iri kwaita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzitange kutsvaga kuti ndiani angavatsiva achimirira bato ravo musarudzo. Mutoro wenhau weVOA News Scott Stearns anotipa nyaya iyi iyo munoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. VaDonald Trump navaJoe Biden vakadzoka mukutsvaga rutsigiro zvichitevera gakava rekutanga svondo rapera, vaBiden vachitarisira kusimbisa vatsigiri vavo kuti vakagadzirira kutonga kwemamwe makore mana zvichitevera kusaita kwavo zvakanaka mugakava iri.
I give you my words of Biden, I would not be running again if I didn't believe. With all my heart and soul, I can do this job.
Ndinomutsa ine shoko rangu saBiden. Ndingadai ndisiri kukwikwidza zvekare, dai ndanga ndisingatendi nemwoyo wangu wese, nemweya wangu. Ndinokwanisa kuita basa iri zvechokwadi. Zvatiri kurwira zvakanyanya kukura.
Urongwa hwavaBiden hwekuunganidza mari yekushandisa musarudzo hwemukupera kwesvondo vakave mumwe mukana wechikwata chavo kupikisa kushushikana kuri mune dzimwe nhengo dzeDemocratic Party dziri kuti kukundikana kwavo mugakava kunoreva kuti dzinofanirwa kutsvaga mumwe achamirira bato mutsva. Mukuru wechikamu chezvematongerwo enyika cheCenter for Politics paUniversity of Virginia, Valerie Sabato, vanoti,
if there were a new, vigorous, younger Democratic nominee, I think people would take that opportunity in a minute to keep Trump out.
Dai panga paine mutsva ane simba wechidiki ari kumirira bato reDemocratic, ndinofunga kuti vanhu vaitora mukana uyu munguva isipi kudzivirira vaTrump kunze.
VaTrump vebato reRepublican vakati gakava iri rakaratidza kuti sarudzo dzegore rino isarudzo pakati pesimba neutera.
The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive a 90-minute debate performance, but whether
mubvunzo unofanirwa kunge wese achavhota achizvibvunza nhasi hausi wekuti Joe Biden anopona here maminitsi makumi mapfumbamwe kukakavadzana, asi wekuti America inopona here mamwe makore mana aJoe Biden asina kutwasuka ari mumuzinda weWhite House.
VaTrump vakaudza musangano mushure megakava kuti vanofunga kuti vaBiden vacharamba vachikwikwidza musarudzo.
Many people are saying that after last night's performance that Joe Biden is leaving the race. But the fact is, I don't really believe that because
vanhu vakawanda vari kuti zvichitevera gakava remanheru adarika, Joe Biden ari kubuda mumakwikwi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti handinyatsotenda hangu mazviri, nekuti ndiye anomboita zviri nani musarudzo kudaruka vamwe vose vebato remaDemocrats vavari kutaura nezvavo.
Vamwe vemuDemocratic Party vari kutaurwa nezvavo nevamwe mubato iri kuti vangangotsiva vaBiden ndevari kuvatevedzera musarudzo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, gavhana wedunhu risina bato ringanzi ndiro rinokunda reMichigan vaGretchen Whitmer, gavhana veCalifornia vaGavin Newsom, gavhana weKentucky vaAndy Beshear nagavhana weIllinois vaJB Pritzker. Panhengo dzeDemocratic Party idzodzo hapana ari kuti anoda kutsiva vaBiden. Kuchinja vari kukwikwidza pamberi pegungano rebato ravo muna Nyamavhuvhu kunoda vaBiden vabuda mukukwikwidza. VaSabato vekuUniversity of Virginia vanoti,
they would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince, and they'll also have to try to convince Joe Biden. And that may be even tougher.
Vanofanirwa kutoenda kuWhite House. Vonoedza kuvaonesa kuti vabude musarudzo. Uye vanogona kunetsa kugutsikana nazvo. Uye vanofanirwa zvakare kugutsa Jill Biden. Uye izvi zvinogona kutonyanya kuoma.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Jill Biden vakaudza musangano wakaitwa mushure megakava kuti murume wavo ndiye munhu akakodzera muAmerica kudarika vamwe vose.
Last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity and character. Who told the truth?
Zvamakaona manheru adarika pagakava aive Joe Biden, mutungamiri ane kuvimbika uye hunhu akataura chokwadi. Uye Donald Trump akataura manyepo mushure memanyepo nemanyepo.
Zvakabuda musarudzo dzakaitwa neCBS News mushure megakava zvinoratidza kuti maDemocrats anovimba kuti vaBiden vanofanirwa kuramba vari munhu ari kumirira bato musarudzo. Magungano emapato ezvematongerwo enyika ndiwo akakosha kune vanovhota kudarika magakava sekutaura kwemudzidzisi wezvematongerwo enyika paMarquette University muzvinafundo Julia Azari avanoti.
The sort of state-of-the-art research in political science about what sorts of events seem to drive vote intent and become increasingly sort of predictive.
Tsvagurudzo dzemhando yepamusoro-soro dzenzira dzechizvino-zvino mune zvematongerwo enyika pamusoro pekuti ndezvipi zvinoita kuti munhu avhote uye zvichiita sezvinoenderera mberi kuratidza mavhotero evanhu munambudzi dzinoratidza kuti magungano akakosha asi magakava haana.
Chikwata chiri kutsvagira vaBiden rutsigiro chakaita musangano weparunhare nenhengo dzeDemocratic National Committee mushure megakava pamusoro pegungano riri kuuya. Dzimwe nhengo dzekomiti dzakapinda mumusangano wepanhare uyu dzakaudza sangano renhau reAssociated Press kuti musangano uyu wakanyanya kutarisa nzira yavaBiden yekuti vasarudzwe zvakare uye hauna kuita hanya nekushoropodzwa kwemabatiro avakaita gakava. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA News Scott Stearns, makaiverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.